Waifamba munzira achiparidza iro vhangeri.
Vhangeri.
Pakati pavo pane waishuva iro ruponeso. Vanhu ndokuti
unodei,
unomunyaudza Jesu
unodei,
unoite ruzha
unodei,
unomunyaudza Jesu
unodei.
Ndokuti mwanakomana waDhavhidhi ishe ndinzwirei ngoni. Kuna ivo vanorwara pakati penyu,
vanorwara panyama udzai Jesu.
Odiniwe,
poponesa.
Ivo vanorwara pakati penyu,
vanorwara pamweya udzai Jesu.
Odiniwe,
poponesa.
Ivo sasarewe,
sasareweka udza Jesu, sasarewe.
Ivo sasare,
sasare, sasarewe.
Jesu wakati ndiani anondidana uyo muunzei pandiri. Vanhu vakati chifara mudikani, enda wakudana Jesu wakudana. Haiva nekodo kuda kumudzivisa kuona muponesi, kuda kumudzivisa ruponeso. Asi Jesu wakasvika kati
unodei,
taura zvaunoda
unodei,
unodei wewe
unodei,
taura zvaunoda
unodei.
Ndokuti ramboni kuti ndione. Kuna ivo vanorwara nadana,
vanorwara panyama udzai Jesu.
Modiniwe, ivo vanorwara nadana,
vanorwara panyama udzai Jesu.
Moponiwe, usasare,
sasare,
udza Jesu,
udza Jesu,
sasare. Iwe usasare, usasare,
sasare,
udza Jesu,
udza Jesu, weka.
Iye Jesu anouya muupenyu wako achikubvunza zvaunoda. Kutadza tinotadza zuva rese, asi mweya unotinyengerera misi yese. Iwe chipitura kana asvika mwanakomana chikubvunza kuti iwewe unoda mari here, eusingaperi here, chitaura kazvizere. Aiwe taura mani, unoda mari here, eusingaperi here, chitaura kazvizere. Kana akubvunza
unodei.